Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro nyamafufu 31 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri we Studio 7 ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mamezhazi arikutorwa nebazi reutano reMinistry of Health. Tingati mamezhazi akanaka ari kubatsira kuti chirwere chikwanise kunge chichidzikira, nekuti mukaperekedza pasvondo ratabuda iri, makezi edu ane kakuda kuratidza kuti pamwe akuda kutanga kuzodzika.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 munyika hunoramba huchiderera zvishoma.
Tinovimba kuti gweta raHupo Chingono nachiremba wake vachakwanisa kupa chikumbiro chekuti Hupo achimbidzike kuendeswa kuchipatara unorapwa ariko, kwete kuti arambe ari kumutorongo kuchikurupi.
Mutori wenhau Hupo Chingono anonzi ave kurwara ari mujeri rechikurubhi Maximum Security Prison.
They are serious men on a mission. Vari serious business ravanga vafambira. Vakamira pagedhi pedu, vakanga vakabloka gedhi hombe rinovhura garaji remotokari.
Dzimwe nhengo dzeMGC Alliance dzoenda muhupoteri dzichiti dziri kutya kupambwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu chete ndovakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, pava nemazana matanhatu nevaviri kana kuti 602 vakavhenekwa uye hapana kana mumwe chete akafa. Vanhu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 ava vose havana nhoroondo yekumboshanya kunze kwenyika. Izvi zvavekureva kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwasvika pazviuru zvitanhatu zvine mazana mana negumi nevaviri kana kuti 6414. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika huchiri pazana nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 196. Vanhu vapora vanosvika zviuru zvishanu zvine makumi matanhatu nemumwe kana kuti 5061. Izvi zvinotevera kupora kwevanhu vashanu kumashanaland east. Mukuzeya nezvemamiriro ezvinhu munyaya dzekurwisana neCOVID-19, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Edmore Jokwiro.
COVID-19 tiri kuona kuti chirwere cheCOVID-19 izvozvo tingati senyika tava inonzi community transmission. Community transmission inoreva iyo kuti chirwere chamunyika muno tane makeses anenge achinzi ari local, makeses evanhu vasina kumbobvira vafamba kubuda muno muZimbabwe. Pakatanga chirwere 20 March charangarira pataita zvirongwa zvataidiscussa about COVID-19. Tainyanya kurerekera tichitarisa nyaya yevanhu vanga vachidzoka kubva kuZimbabwe kubva kuna South Africa, Botswana nedzimwe nyika, nekuti chirwere cheCOVID-19 initially muZimbabwe chakauya nevanhu vanga vachivafamba vabva kwachachiri kune dzimwe nyika, atinoti maimported cases. But pari zvino Zimbabwe yasvika pastage yekuti ya community transmission, kureva kuti macases mazhinji aakuitika, 80% yemacases ava local kana kuti ari kubva muno munyika yeZimbabwe. So izvozvo zvinoreva kuti kana chirwere chamustage local transmission, tinofanirwa kutowedzera kuita matanho ekudzivirira, nekuti chirwere chinenge chapese pese chiri mucommunity chiri kutenderera. Asi pane masainzi ari kutaridza kuti pada zvinogona kungofamba zvakanaka chirwere ichi, mamezhazi anotorwa nebazi reutano reMinistry of Health. Tingati mamezhazi akanaka ari kubatsira kuti chirwere chikwanise kunge chichidzikira, nekuti mukaperekedza pasvondo ratabuda iri, makesi zedu ane kakuda kuratidza kuti pamwe akuda kutanga kuzodzika.
Chii chingaitwe neveruzhinji kuti vasawanikwe vachibatwa nechirwere ichi?
Vanhu vakaramba vachingotevedza zvavari kudzidziswa, kugeza maoko, social distancing, kuminimiza kufamba, those things zvinenge zviri kubatsira zvakanyanyisa kuti chirwere ichi chikonteineke, makesi ari kuoneka aite mashoma. So ndingangoti chirwere cheCOVID-19 chavamo muno munyika, chichirimo, chine kakutaridza kekuti chinogona kunge chakuda kudzikira. Asi musoro ratapfuura iruriri kuti taona kuti vanhu vari kufa nechirwere cheCOVID vawedzera zvakanyanyisa, kureva kuti tiri kufanira kuramba tichizvidzivirira, tichengetedze vakwegura vari mucommunity nevamwe vanenge vane zvimwe zvirwere, because chirwere cheCOVID chinonyanya kucomplicata mune vanhu vakwegura uye vanenge vane zvimwe zvirwere vanonzi macomorbidities pachirungu.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Edmore Jokiro vari parunhare kunyanga naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vafa vasvika zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe nemazana mashanu ane makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 29,589. Vapora vave kuda kusvika zviuru mazana mapfumbamwe zvine makumi manomwe nezvishanu kana kuti 975,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi maviri nemashanu kana kuti 25 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndo muchine vanhu vari pamusoro mukubatwa nechirwere ichi pasi rose. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi masere nezvitatu kana kuti 183,000. Vafa pasi rose vadarika zviuru mazana masere zvine makumi mana nezvitanhatu kana kuti 846,000. Vapora vachidarika mamiriyoni gumi nematanhatu nezviuru mazana matanhatu kana kuti 16.6 million. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono, uyo ari muusungwa kujeri repamusorosoro rechikurubhi Maximum Security Prison, anonzi haasi kunzwa zvakanaka, izvo zvaita kuti magweta ake amhanyireko kunomuona. Rimwe remagweta aChingono vaDouglas Coltart veZimbabwe Lawyers for Human Rights vatenda kuStudio 7 kuti mutori wenhau uyu haasi kunzwa zvakanaka, izvo zvaita kuti vashevedze chiremba wake kuti amuone nekukasika. Panguva yataenda pamhepo, vaColtart vanga vasati vatizivisa kuti chiremba ati chii chaizvo chiri kusimbirira Chingono. Asi mukuru wesangano remagweta iri, muzvari Roslyn Hans, vaudzawo Studio 7 kuti kunyanga hazvo magweta akaudzwa nachiremba havakwanisi kuzivisa veruzhinji zviri kubata Chingono kunze kwekunge iye mbune ava pamvumo yekutaura kuti anoda here kuti ruzhinji ruzive kuti ari kurwara nei. Chingono, uyo akasungwa mwedzi wapera muna Chikunguru, ari kupomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga. Chingono akasungwa pamwe chete nemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume, uye vese vari kunyimwa mukana wekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vakasungwawo mwedzi uno vachipomerwa mhosva imwe cheteyo, uye vanga vari mudare nhasi kuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo. Nyaya yavaSikala yanzi iri kuenderera mberi mangwana ichinzwika mudare. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZimbabwe Prisons and Correctional Services Superintendent Mayor Kanyezi, asi vakamboudza bepanhau reHerald kuti vaChingono vari kungobatwawo sezvinoitwa vasungwa vose vari mumajeri pasina kutyora kodzero dzavo. Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga vanoti zvakakosha zvikuru kuti hurumende ipe mukana kuna Chingono wekuti amhanyiswe kuchipatara chaanoda kuti aonekwe navana mazvikokota nekukasika, sezvo mumajeri muine mukana wekuti vanhu vanotapurirana zvirwere. Ngatinzwei vachitsanangura.
Sesangano reHuman Rights Watch tainge tatombotaura kare kuti nguva ino yedenda reCovid-19 vasungwa vafanira kuti vachengetwe vari mukati mematorongo kana vasati vatongwa ngavatonge vachibva kumba nekuti zvirwere zvinowanda panenge pakawandisa vasungwa vari pamwe chete. Uyezve hapana zvikonzero zvekuti hopo chimoro ange achichengetwa ari muchitokisi. Nekudaro tinovimba kuti gweta rahopo chimono naachiremba wake vachakwanisa kupa chikumbiro chekuti hopo achimbidzike kuendeswa kuchipatara onorapwa ariko kwete kuti arambe ari mutorongo kuchikurubhi.
Tinoona kuti kujeru vakwanisa kubvumidza kugweta rahopo naachiremba wake kuti vange vachikwanisa kuya kunomuona. Zvii zvamungataurawo padanho iroro panyaya dzekodzero dzevanhu?
Zvakakosha zvaitwa tinozvigamuchira kuti gweta rahopo chimono naachiremba vakwanisa kubvumidzwa kuti vamuone. Izvozvo ikodzero yemunhu wese anenge akasungwa ari muusungwa. Asi chinokosha ndechekuti vachitora matanho anoenda mberi ekugadzira utano nekuchengetedza utano hwahopo chimono. Zvoreva kuti kana paine chikumbiro chekuti amhanyiswe kuchipatara ngachigamuchirwe nechimbi chimbi kwete kuti vapedze nguva. Nekuti zvinokosha kuti apuwe zveutano zvakaringana zvepamusorosoro nenguva isipi.
Tiri kuonawo kuti chimono anyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kakwana kuita katatu kunyange hazvo mangwana ari kutariswa kudzoka zvakare kudare. Zvii zvamungataura pamusoro pekuramba achinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso?
Tiri kuyeuchidza vematare edzimhosva kuti munhu wese anenge achipomerwa mhosva ane kodzero pasi pebumbiro remutemo reZimbabwe ra2013 kuti atendedzwe kuisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba. Ikodzero iyoyo iri mubumbiro remutemo, kureva kuti hurumende inofanira kuti iremekedze kodzero iyoyo kunze kwekunge paine zvimwe zvakakomba zvinotadzisa kuti hopo chimono atongwa achibva kumba. Asi iko zvinogona kwedu kwatinoita hapana chinomutadzisa nekuti munyore ane mukurumbira anozivikanwa paanogara. Uyezve iko zvino Zimbabwe yakavhara mabhodha ese nekuda kwecoronavirus kwedenda recovid-19 kureva kuti haana kwaakakwanisa kuenda. Ngavamuregedze atongwe achibva kumba akagara zvakanaka zvinoita kuti utano hwake hudzokedzane.
Havanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga vari parunhare kuBritain neStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Nengo nomwe dzebatore MDC Alliance vodunhu remashandaland west dzinosanganisira nengo yeparamende amai konsilia chinanzvavana dzinotidzatiza mudzimba zvichitevera kuda kupambwa kwadziri kuti dziri kuda kuitwa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzi dzinoti dzakasvikirwa padzimba dzavo nemotokari chena yerudzi yedzinotakura veruzhinji yekombi pamwe nemotokari mbiri dzerudzi rweBenz dzisina kunyorwa. Kombi iyi inonzi yainge isina pekugarira kana kuti masits. Amai chinanzvavana vanoti ivo vainge vasiri pamba nguva yakasvika motokari idzi, asi mwana wavo uyo ane makore 14 akavazivisa panhare mbozha ivo ndokuzivisa dzimwe nhengo sezvo chiitiko chekupambwa chakamboitika kwavari mugore ra2008. Amai chinanzvavana vanoti upenyu hwavo huri panjodzi huru zvichitevera kubvakachirwa nevanhu vavasingazive ava.
Varume vanoratidza kuti state security, they are serious men on a mission. Vari serious business ravanga vafambira. Vakamira pagedhi pedu vakanga vakabloka gedhi hombe rinovhura garaji remotokari. Saka mukuzoona kuti mota dzese mukati hamuna, ndinoona ndopa vakaona kuti hatipo pamba apa. Saka havana kuzopinda nokupaza nokupinda mukati, asi vakaramba votenderera vachienda mumaactivists ese emusangano wedu weMDC Alliance.
Vanotiwo vanhu ava vanonzi vakasvikovhara gedhi ravo nemotokari yavo chiratidzo chekuti vaida kuvadzivirira pamba kuti vava pambe vachiti vave kutyira kudzokera kumba kwavo.
Pamba ndo chaiko kwavaida nokuti kana munhu achikublokera gedhi raunobuda naro nemota anga achivharira kuti usatiza. Kana ndisina kutiza uda kundidii, uda kunditakura. So they wanted to abduct us. Asi iye zvinoiso, lucky enough tanga tabuda kunoita basa redu reparliament. Right now tiri kudiwa kuma test eCovid. Ndo zvatava tafambira, pamba pacho hatipo zvedu. Asi panotyisa kudzoka, hatiyazva kuti tikadzoka, hatipambiwe here uye kana tapambwa zvichanogumira kupi.
Imwe nhengo yeMDC Alliance yakasvikirwa pamba vaLloyd Tarumbwa vanoti varara muchikomo chiri pedyo neBhangeti mushure mekunge vatiza munguva dzenomwe manheru apfuura.
Zvino norara mugomo panipa gomo pane zvibadhodho zvino norara nemadzimai vanga ari kunguva tarara sezvo zvingova chiri.
Sachigarawo MDC Alliance mudunhu reMashonaland West vaRalph Magunje vanoti utungamiriri hwebato ravo mudunhu hwave kugara hwakabatira hura maoko nekuda kwekuteverwa nevavengi vavasingazive.
MDC Alliance yomumash west tiri kushushikana nezviri kuitwa vatungamiriri vedu, provincial leadership, maMPs edu nemasenators edu, kuti tiri kuteerwa nemastate security agents. Izvozvi mai chinanzvo zvavana nezuro havana kutorara pamba, vakatorara musango.
Uku wamutevedzeri wemutauriri webato iri vaClifford Squatayo vanoti hurumende ZANUPF ndiyo yopa kuti munyika muite semaberekera ingwe.
Saka izvezvi ndichitaura kudai vanhu vekuBhangeti, mamembers eparty yedu vari kurarama vari musango vatotiza dzimba dzavo kutya huku inodya mazai ayo.
Zvichakadaro vaJoshua Tinguluve vakasvikirwa kumba kwavo nevanofungidzirwa kuti vasori vakasiya varova muzukuru wavo wemudzimai vave muhupotori kuSouth Africa. Vanguluve vanoti vari kuvhimwa nekuda kwekuti vari kufungidzirwa kuti vainge vari pakati pevanhu vaida kuratidzira musi wa31 Chikunguru. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Ncube kuti tinzwe nezvenyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudavirwa. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo riri kutonga reZANUPF vari kuramba nyaya yekuti munyika muri kutorwa kodzero dzevanhu vachiti vanopikisa vachipesvedzerwa nehurumende dzekunze ndivo vari kukonzera kusagadzikana munyika. Vanopikisa vanoti zvave kutoda mutongi Gava sezvo vave kuponderwa musaga sekitsi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Gurukota runoona nezvemari muzvinafundo muTuli Ncube nhasi vazivisa kuti hurumende icharipa minda uye zvekurimisa zvakatorerwa varimi vose vainge vaine minda yakatorwa nechisimba nehurumende, kunyange hurumende dzavo dzainge dziine zvibvumirano kana kuti bilateral agreements neZimbabwe. Izvi zvakaitika pakugoverwa patsva kweminda kubva kuvachena ichipiwa vatema kutanga muna 2000. VanNcube vataura mashoko aya kumahofisi ehurumende emunhu mutapa nhasi mushure mekuita musangano nevarimi vachena vakanyorerana nehurumende chibvumirano chinonzi Global Compensation Deed. Vatiwo hurumende iri kuda kuti nyika ikohwe pakuru, nekudaro ichashanda nevarimi vachena ava kuti vape ruzivo kuvarimi vechitema. Vati vachena vachiri kurima vanyorese kuhurumende kuti zvavari kuita zvinge zviri pamutemo. VanNcube vatiwo varimi vanenge vabvuma kupiwa minwe minda nehurumende havazopiwi mari yemuripo. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vehurumende yeSudan nevamwe vanga vakaipandukira nhasi vanyorerana chibvumirano chakakosha zvikuru chekumisa hondo yanga yave nemakore 10 nemanomwe. Chibvumirano ichi chanyoreranwa munyika yakavakidzana neSudan yeSouth Sudan. Asi pachine zvimwe zvikwata zviviri zvakapandukira hurumende iyi zvisati zvatenderana nechibvumirano ichi. Mashoko ari kubva kuJapan anoti mukuru wedare remakurukota rekuJapan vaYoshihide Suga vari kutarisirwa kuti vachaedza kuti vatore chigaro chakasiyiwa nemutungamiri wehurumende wenyika iyi vaShinzo Abe. vari kutarisirwa kuzivisa svondo rino kuti vari kuda kutungamira bato riri kutonga reLiberal Democratic Party. Vamwe vari kuda chigaro ichi vanosanganisira gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaShigeru Ishiba uye vaive gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFumio Kishida. Sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa musi wa14 Gunyana. VaAbhi ava nemakore makumi matanhatu nemashanu ekuberekwa vakasiya basa vachiti utano hwavo hauna kumira zvakanaka. Gavhuna vekuOregon muAmerica amai Kate Brown vari kukurudzira vatungamiri vedunhu iri kuti vaise misoro pamwe chete mukuedza kupedza kuratidzira kuri kuitwa muPortland. Vari kuratidzira ndeve Black Lives Matter vave kupikiswa nevamwe vari kuzviti Patriot Prayer vanobva kuWashington State. Pave nekukandirana makobvu nematete pakati pebato remaDemocrats riri kutungamira kuPortland uye bato remaRepublicans remutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti ndiani ari kukonzera mhirizhonga mudhorobha iri. Panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano munyika, chimwe chirongwa chiri kutungamirwa nesangano reWorld Health Organization chiri kubatsira kuunza pundutso kumadzimai ekumaNicaland. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Amai Patience Mahlatini, mudzimai ane makore makumi matatu nemasere uye vachigara mubhuku rekwamuchaendepi kumaruwa ekwamundanda pasi pashe mapungwana kuchipinge. Amai Mahlatini vaive nemusha wavo wakanaka, asi ndemumwe wevanhu vakawanda vemunzvimbo iyi vane misha yakaparadzwa nedutu mupengo recyclone Idai gore rakapera. Kunyange hazvo paive nenguva inopfuura gore izvi zvaitika, vanoti nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu munyika havasati vakwanisa kugadzirisa musha wavo zvizere.
Tanga tine imba yanga yakairi kumudzasi yanga ine two rooms yakadestroya necyclone Idai zvekuti haitoiti kuti iripewa. Iri kumusoro yanga iri yezvidhinha yanga ine 3 months yapera kuhakwa. Mukaiona yaane 2 mapatterns pairi kuti iri kungogadzirisa gadzisa pashoma zvinoenderana nekuona pashoma patinoona kuri kuda kuti tione pekugara. Saka mbari zvinezvi hatina musha wakanasa kukwana kana kuti musha watinogutsikana ndiona kuti tigare nemhuri.
Amai Mahlatini anobatsira murume wavo kuriritira mhuri nekuita mabasa epamusha akasiyana-siyana kusanganisira kurima. Asi vanoti kubva pakaitika dutu mupengo Idai utano hwavo hauna kuzomira zvakanaka, vachitizve vaitadza kuenda kuchipatara kunoona chiremba nekuda kwekushaya mari. Amai Mahlatini ndemumwe wevanhu vekwamundanda vakakwanisa kuonekwa nachiremba pachena munguva pfupi yapfuura pasi pechirongwa chinotungamirwa nesangano reWorld Health Organization cheZimbabwe Idai Recovery Project, icho chinobatsira kuendesa madhokotera navana mukoti kuti vanoona vanhu munharaunda dzavanogara. Mumwe mugari wekwamundanda Muzvare Yuli Moyo vakakwanisa kubatsirwawo pasi pechirongwa chekuunza utano kuvanhu ichi. Muzvare Moyo vanoti vange vavewo nenguva vasinganzwe zvakanaka asi vasingakwanisi kuenda kuchipatara nekuda kwekushayawo mari yekufambisa.
Ndanga ndatowa nenguva ndichirwara asi ndisingakwanisi kuenda kunoona chiremba nekuti mari zvinhu zvakaoma, saka ndisingakwanisi kana kuenda ikoko. Asi kuburikidza nachiremba namukoti wauya kunoko, noti nyasha dzaMwari dzatawanirwa mukati menzvimbo ino.
Chipatara chikuru chiri pedyo nekwamundanda ndechemount Selinda Hospital, icho chinoye makiromita anopfuura 20 kubva munzvimbo iyi. Kwenzi Clinic ndiyo inoshandiswa nevanhu vakawanda vemunharaunda, asi sezvinowanzokuitika muzvipatara nemakirinika emunyika kunyanya ekumaruwa, pakirinika apa panowanzoshayikwa mishonga sezvakatsanangurwa navaDavid Makuyana, mumwe mugari wemunzvimbo iyi. VaMakuyana vanoti vave nenguva inopfuura gore vachinzwa nzeve nemazino uye vakakwanisawo kubatsirwa pasi pechirongwa ichi.
Pandaimboenda pakiliniki yedu iri padhuze taingoendepo tichibatsirwa, asi nenyaya yekuti mishonga dziri kungonetsawo mazuva ano muchipatara tainga takarifeiwa kuna dokta kunova kuchipinge kunoda 45 km kuendeko. Ranga ndichingoerengera nekutsvaga masende acho because kunodiwa maconsultation fees nezvekuzobhadhara. Saka pandangonzwa kuti achiremba vachauya vachizobatsira ndafara kuti ndangaonaiswa mukana wekundoona chiremba.
Gwaro reZimbabwe Vulnerable Assessment Committee ZIMVAC rakaburitswa muna kukadzi wegore rino iro rinonzi Food and Nutrition Security Update rinoti zvikamu 21 kubva muzana zvevanhu vanorarama neutachiwana hweHIV AIDS munyika zvinosiya chirongwa cheantiretroviral therapy nekuda kwekushaya mari yekufambisa kuenda kunotora mishonga iyi kuzvipatara kana makiriniki avanofanirwa kuwana mishonga iyi. kushaya mari yekuenda kuzvipatara idambudziko rakatarisana nevanhu vakawanda munyika. Mukuru wechirongwa cheZEP kuchipinge Dr. Nyasha Musia vanoti chirongwa chakadai chinorerutsira veruzhinji vanoshaya.
Tikuedza kuda kubatsira vanhu vakabatikana kuti vakwanise kusvika kuzvipatara.
Mushandi musangano reWHO Muzvare Noria Pasi vanoti chirongwa ichi chinodzidzisa vanoshanda mune zveutano nezvechirwere cheCovid vozodzidzisawo veruzhinji.
Tinodzidzisa vashandi vedu isu pamwe chete neveushandi vehurumende. Tinovadzidzisa yatinoti infection prevention and control, kuzvidzivirira ivo pachavo vasabatwa neCovid uye ivo vasapa Covid kune vanhu vavanoshanda navo. Uye vanodzidziswawo inonzi case management, kuti kana vachinge vasangana nevanenge vachirwara nechirwere ichi vanovarapa sei.
Chirongwa chezveutano ichi chakatangwa muna kukadzi wegore rino nerubatsiro rwemari yekuAmerica inosvika miriyoni imwe chete yakabva kuWorld Bank uye chiri kuitwa kuchipenge nekuchimanimani. Chirongwa ichi chiri kusiya vanhu vakawanda vachinyemwerera nemufaro sezvo chiri kuvabatsira munguva yavanenge vasingakwanise kuzvibatsira nepamusana pekuoma kwakaita zvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nedzeutano. Ndakamirira Studio 7 pamundanda Primary School kuChipinge, ndini Kudzanai Musengi.
Munhau dzemitambo, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune vatambi vemuZimbabwe vari kuSouth Africa sezvo zvikwata zvavo zvenhabvu zvatarisana nekubuda muABSA Premiership. Kwasara mitambo miviri chete kuti mwaka upetwe. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zvikwata zviri kutatarika zvinoti Polokwane City, Black Leopards, Baroka neAmazulu. Ezve zvikaitika, vatambi ava vanofanira kutsvaga rimwe basa nechimbi chimbi kana kuzvipira kuenda kuNational First Division, nekuti kudzoka kumba hakukomborere. Polokwane City, iyo inotambirwa naGeorge Chigova, Carlton Mashumba na Walter Msona, yakawira pasi pasi pegungano reABSA Premiership, yaita mangange 0-0 neBloemfontein Celtic neZuro. Polokwane City ine mapoints 25, ichiteverwa neBlack Leopards, iyo ine mapoints 26. Vamwe vatambi vari muhondo yekuti varambe vari muPSL ndiElvis Chipezeze weBaroka pamwe naTalent yawapiwa Ovid Karuru naButhulezwe Mube veAmazulu. AmaZulu neBaroka dzakaenzana pamapoints anova 26, asi dzinokwanisa kudarikwa nePolokwane neLeopards mumitambo miviri yasara. Baroka yakambozvirerutsira neZuro apo yakaita zvaive zvisingatarisirwe nekurova Mamelodi Sundowns 1-0. Chipezeze haana kutamba mumutambo uyu nemhaka yemakadhi ake akawandisa. Muteveri wechikwata cheHarare City vachatenda Mpariwa vanoti vatambi ava vanofanira kurwira basa ravo nekuti upenyu muZimbabwe hwakaoma.
Vatongoramba varikoko vatsvagi mabasa evarikoko vachitamba bhoreko bhozi avakadzoka kuno kuzvinhu zvakaoma muZimbabwe zvakaoma bhozi kuno kakutomborina kana mari ngavaramba vachitamba ikoko kujosa kwavari.
Golden Arrows, iyo inotambirwa naNox Mtizwa, Dani Piri naDivine Lunga, yapunyuka murutsva kunyange yazvo yakarohwa 4-1 neCape Town City. Mutizwa uyo akanwisa chibodzwa cheArrows asiyiwa nechibodzwa chimwe chete naGabardino Mango weOrlando Pirates uyo ari kutungamira pazvibodzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kusanganikwa nazvo mukurwisana nedenda reCovid-19. Tiri kutarisawo nyaya yegukura hundi nenyaya yekodzero dzevanhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@vuvnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vuvshona.com. Panokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 31 kuNcwabakazi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha abantu asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe njalo emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamajume edlula amabili lanhlano 25.2 million.
Loku kutshengisa ukuncindezela kakhulu ukuthi nxa abadala laba lingavumelani kumbe ukhulumela ukungahambelani labo baza kuhlukumeza. Kwenzeke konke abakufunayo ububi bonke kwenzeke lokuphakathi.
Amagqwetha entathela izindaba uHopewell Chingono olokhe evalelwe eChikurubi athi usegula.
Ingaphakathi yami iyazi ukubana ngimsulwa njalo laye uTawanda uyakwazi ukuthi ngimsulwa.
Ibandla leMDC Alliance selimise unkosazana Tendai Masocha ukuba ngumgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazana kobulawayo phezu kokuthunjwa kukamujehi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6412 abantu asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Asebebulewe ilumkhuhlane bangamakhulu phose amabili 196. Kuthi asebesindile bazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5061. Emazweni asezwekazi le-Afrika asebebanjwele umkhuhlane sebephezu kwesigidi 1,245,230. Asebefile bona bazinkulungwane ezingamajumi phose amathathu 29,589. Abe kolishi le John Hopkins University bathi emhlabeni jikelele asebebanjwele umkhuhlane sebeyizigidi ezingamajumi edlula amabili lanhlanu 25.2 million. Kuthi asebefile bona sebephose bafike kusigidi 846,961. Amagqwetha entathela izindaba uHopewell Chingono yena osedlulise inyanga evalelwe ejele leChikurubi njalo esiyalelwe kathathu ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail athi uChingono usegula ngakho athi kumele elatshwe ngesiphangiphangi. UMavis Gama usethulela loludaba.
Elinye lamagqwetha kaChingono umnumzana Doug Coulthard ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi umethekelele eChikurubi ngemva kokuba enze isicelo sesiphangiphangi ukuthi ufuna ukubonana lamagqwetha akhe. UColtat ufakaza ukuba ngempela akezwa kuhle uChingono njalo besalindele ukucetshiswa ngudokotela wakhe ukuthi kuthathwe manyathelo bani. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kulusizi okwenzakala kuHopewell Chingono labanye abagoqela umkhokheli weTransform Zimbabwe onguye njalo umgcini sihlalo we-31st July Movement umnumzana Jacob Bungaruvume labanye abalokhe beyalelwa izicelo zokuhlawulela isibambiso sebail.
Lokhu kutshengisa ukuncindezela kakhulu ukuthi nxa abadala laba lingavumelani kumbe ukhulumela ukungahambelani labo baza kuhlukumeza. Kwenzeke konke abakufunayo ububi bonke kwenzeke lokuphakathi njalo kuyindlela yokwethusela ngulo lalo ozafuna ukuphikisa uhulumende.
UChingono Ungari Vume, lomsekeli womgcini sihlalo ebandleni leMDC Alliance, umnumzana Job Sikhala, betheswa nguhulumende umlandu wokutshotshozela uZulu ukuba atshengisele ngodlakela uhlelo olwaluqoqwe ukwenziwa mhlaka 31 Ntulikazi ngenjongo yokufuna ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi wenhlanganiso yezokholo eyeZimbabwe Divine Destiny, uBishop Anselmo Magaya, uthi okukhulunywa ngombuso okhona akusilo cala ngoba kukhona lasembhalweni ukuthi ababusayo batshelwe ngamaphutha abo.
I can say this anywhere before anybody.
Lokhu ngiyakutsho yiloba ngingaphi njalo kungelani lokuthi ngiphambi kukabani. UNkulunkulu nguye oguqula umbuso. Ike likhangele umbhalo kugwalo lukaDaniel. UDaniel isahluko sesibili kuvesi ka-21 uyatsho ukuba uNkulunkulu uyawasusa amakhosi ezikhundleni zabo lapho sesifikile isikhathi sokuba basuswe. Enguye njalo owabeka kulezi zikhundla uyayiguqula imibuso. Angithi singaze savuma ukwethuselwa ke ngale ndawa yokususwa lokubekwa kwemibuso luhlelo lukaNkulunkulu lolo. Ukubona ukuthi amakhosi ayabekwa ezikhundleni ngezikhathi ezifaneleyo aphinde asuswe njalo.
To ensure kings are put in place in specific seasons and removed as well. Now,
ukhangelelwe ukuphindela emthethwandaba ngolwesithathu uChingono ukuze kuhlaziywe udaba lwesikhalazo sakhe sokuthi aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebheyili. Olunye udaba obemela iKhuwatsana East edale lephalamende osewaxotshwayo umnumzana Charlton Wende owe-MDC Alliance utshelwe ukuba abuyisele incwadi yakhe yohambisa yohlobo lwe-diplomatic passport aphiwe leyo ayelayo esetshenziswa ngumuntu wonke. Encwadini elotshelwe uWende ngumabhalane omkhulu wedala lephalamende umnumzana Kennedy Chokuda uthi lokhu kwenziwa ngesizathu sokuba engaselilunga ledale njengoba waxotshwa ngaphansi kweziqondiso zomkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe bayalisola lelinyathelo eselithathwa lidale lephalamende okusekelwe ngesinye isakhamuzi seHarare umnumzana Collins Ncube.
Engizibuza khona ukuthi kungabe kuyinto yini esemqoka yini kathesi masikhangisana le parliament, i-business ye-parliament. Akulabo nkinga ukuthi bebathi beletha ama-diplomatic passports, kodwa yindaba ebayikhontestayo labo emthethwandaba ukuthi kungathi kuyisikhathi se-lockdown kukunje amabhoda lawo evaliwe kube busy abantu bethathelwa ama-diplomatic passport.
Encwadini yakhe uChokuda ayilobele uWende phezu kwalolu daba ukubeke sobala ukuba leli nyathelo lithathwa nje kulandelwa okwavunyelanwa ngompandula nyakenye lapho umongameli Emmerson Mnangagwa athi kumele amalunga edale lephalamende batholiswe ama-diplomatic passports azosetshenziswa kuphela ngesikhathi bengamalunga alelo dale. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Olwela amalungelo oluntu obalekele kwele South Africa kumaviki asanda kwedlula umnumzana Mzaca Ngulube kanye lomzukulu wakhe oke wathunja wachaywa eZimbabwe uNkosazana Noxolo Maphosa. Bathi sebehlukuluzwa njalo ngabantu abathi ngamalunga ezanu PF kumbe abasebenzela uhulumende khona le kwele South Africa. UMaphosa wathunja ngabantu ababedinga umalumakhe uNgulube kunyanga edluleyo bamhlukuluza kakubi okwabangela ukuthi ababili laba babaleke baye kwele South Africa. Kodwa uNgulube uthi sokulabantu abacabangela ukuthi ngabeZanu PF asebetshona bebalandela khona le eSouth Africa. UNgulube utshele iStudio 7 ukuthi kumalanga asanda kwedlula balandelwe ngenye imota ngemva kokuchothoza umbuso weZanu PF emsakazweni weSABC okwabangela ukuthi babaleke bayephephela emapholiseni.
ESouth Africa ngilandelwe ngenxa yokuthi vele abantu bezanu bagcwele indawo yonke kubo okunye basebenzisa ama-IP ifoni yamadayisezibabebebabesebedinga ilocation balandele zagijimisana sibili kakhulu ngemota ngaze ngathula ukucatsha emapholiseni yani Jubo Station.
Lilutholile yini usizo emapholiseni?
Sitholile usizo olwe escort sisuka emapholiseni, yamapholisa ahlomileyo sesiya lapha endaweni siyakhona ukucatshe khona. Njalo loku thi siyibeke indaba nje emapholiseni baphezu kophenyo lokuthi bachwayisise babone ukuthi ngama-cameras le moto eyifortune eyayisigijimisa amanumber plates ayo ami njani ukuze badinge umnikazi wayo omunye owayehamba eyigijimisa.
Kuyini ongathanda ukuthi abantu babekwazi ngesimo okiso kanye lonoxolo?
Engakutsho njengoba labona kusukela mhlaka 29 bekwatule endlini kimi ngingekho besethusela abantwana, kwalandela mhlaka 8 ku-Agasti bethumba unoxolo kutshengisele sobala ukuthi laba madoda namadoda angahleke njalo angadlaliyo. Engakutsho ukuthi abantu bananzelele kakhulu ukuthi iZANU-PF isikhathi esiyiso isisesikhathi sokuthi ayisancene sibulala abantu sisidla abantu njengoba imiveli isidla isikhathi sekugurawundi kokhelwa ngumnanga khona lowo obusayo. Ithemba esilalo esilalo kugovernment yeSouth Africa lamapholisi bazaphenyisisa lolu daba luphume egcekeni bobe yibo abazasincedisa esingathi protection sikhona lapha. Ngoba nxa kuyona iyabe isehlulile abantu bebona indlela abantu abahlukuzwa ngayo noxolo umuntu wesintwana indlela ahlukuzwa ngayo iZANU-PF abantu bazagcina betshintshela ekwezabo izandla ngoba lokhu kutshengisa ukuthi lathi singabantu siyahlonipha umthetho but nxa umthetho ungasasiprotekthanga abantu bazakwanisa ukuthi abayenze khona lokhu okwenziwa izikiwi ngoba umzaca angabatholerata kodwa abanye abantu bagcine sebesenza lokhu abakwenzayo bona bezaniphefu futhi bayabulala abantu bayenzani into ezaba khona. Kodwa into engayitsho abantu ukuthi abantu balimuke kakhulu ngoba iZANU-PF kathesi isibulala into esiswele usebeswele ukuthi bengenzani sebefikele komkhonomi njalo soyisikhathi sokuthi babone ukuthi into engcono kiwe ukuthi babulale. Kanti sesikhona siphephile. Ngiyabonga isapoti yenu bonke bantu bakithi elisincedisa ngayo sibanika senzele ngoba umzabalazo ungomuntu wonke ukuthi silungise ilizwe lethu. Ilizwe ngelethu sonke eleZimbabwe ukuthi ukuthi sonke sifisa ukuthi abantu
umnumzana Mzaca Ngulube ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxe njalo lomgcini sihlalo webandla leZANU-PF eSouth Africa umnumzana Kennedy Mandaza, yena olandule ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo ahlukuluza uNgulubelo noxolo. UMandaza uthi ababili laba kumele basebenze lamapholisa ukuze kubotshwe abahlukuluzi babo.
While we empathize and sympathize with the two activists that you referred to, we are really disturbed as ZANU-PF of the allegations that are leveled against members of our party that reside in South Africa. We must hasten to say that we have no reason and time to follow them or any other person for that matter.
Lanxa silusizi kakhulu ngokwenzakala kwababili laba, kuyasikhathaza njengeZANU-PF ukuthi bathi amalunga ethu yiwo abalandelayo. Okumele ngiphange ngikusho ukuthi asilazisatho kumbe isikhathi sokuthi sitshone silandelana labantu. Amalunga ethu alapha eSouth Africa aphatheke ngokuphandela izimuli zawo njengaye wonke umuntu, hathi ukutshona egijimisana eZimbabwe. Ngakho siyakulandula ukuthi ababili laba bayalandelwa ngamalunga eZANU-PF. Silethemba bazasebenza lamapholisa eSouth Africa ukuze kubotshwe labo abathi bayabalandela.
Because it is also in our interest as ZANU-PF that we have answers to these acts that dent the image of our party as well as that of our country.
Umnumzana Kennedy Mandaza ngumgcini sihlalo webandla leZANU-PF kwele South Africa. Abesifazana kubandla leMDC Alliance kobulawayo uNkosazana Tendai Masocha uthi uzizwa ehlukumezekile kakhulu ngabantu abacabangela ukuthi waba lesandla ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mujehiwa. iMDC Alliance imise umasocha umsebenzi owesikhatshana uMuchehiwa uthi ngesikhathi ethunjwa wayelo masocha emoteni yena athi wayethwele amaphetshana ayelotshwe ukuthi iZANU-PF kumele isuke embusweni. Lokhu kwenze abanye banakanela ukuthi uNkosazana Masotsha engaba wayesebenza labathumbi bakaMuchehiwa ngoba besithi kungani yena engabotshwanga. Kodwa uMasotsha uthi laye wabotshwa kepha waphanga wakhululwa. Uthi njalo ngemva kokukhululwa wathunjwa ngabantu angabaziyo bayamtshaya bamhlukuluza kakubi. UMasotsha utshele iStudio 7 ukuthi akalasandla kudaba lukaMuchehiwa njalo uthi indlela aphathwa ngayo ngalolu daba isimdabule inhliziyo ngoba laye ungumuntu owahlukuluzwayo.
Engakutsho ebantwini abacabangelayo ukuthi ngabe ngaphatheka ekuthunjeni kukaThawanda Muchehiwa ngithi hayi bavunyelwe, umuntu wonke uvunyelwe ucabanga ngendlela acabangela ngayo, kodwa mina engikwaziyo ukuthi ingaphakathi yami iyazi ukubana ngimsulwa, njalo laye uThawanda uyakwazi ukuthi ngimsulwa. Deep down in his heart uyakwazi ukuthi ngendlela abesisebenza ngayo. Azane lo Thawanda kwamalanga amathathu sisenza iproject esasiyenza sifisa ukuthi iphumelele. Akula ucabangelana esibe lakho ngaphandle kwesihlakalo sona sesisehleleyo esisenza abantu bantu becabangile khona lokhu ngoba isonke isikhathi isitha vele singena ngomkenke. So into engiyinanzelelayo ukuthi kube lezitha ezihlezi asebenzisa leli ithuba izayenza amaqhinga azo ukuthi zibambanise udaba lwami lezimpi esiyabe sivele silazo, njengoba uyazi ukuthi indlu lendlu iyabe ilakho kuyabe kukhona ukulwisana kwalokhu lalokhyana, you know, kujwayelekile kukhona kwezembangazwe ukuthi liyabe lindawonye kodwa kube lalokhu lalokhyana eliyabe lingani alizwanani khona. So kuba labantu njalo those who take opportunity ngama cases anje. Kodwa ngithi ebantwini abakholelwa kimi la kunkokhelo yami ukuthi they must remain resolute and focused, mina ngilacala engalenzayo njalo it's only the truth that shall set me free.
UThawanda uthi wahlukuluzwa ngendlela embi kakhulu, watshaywa lalamhlanje izinso zakhe lokho zingasebenzi kuhle. Wena uthi wahlukuluzwa lawe, wahlukuluzwa ngayiphi indlela?
Abantu abangihlukuluzayo mne wethu banjaya kakhulu sibili okungawayenza umzimba wami wangaphathekanga kahle. Ingatshaywa endaweni ezinjengaphansi kwenyawo, ezihlalweni no lemzimbeni nje uhlukuluzeka. Bangihlukuluza sibili ngendlela yokuthi lakathesi even psychologically angathi come together le kuyini okwakusenzakalo njalo kwakungani ngibinisenzwa khona kuyana ababengenza khona. Kodwa hayi vele kupolitics lokho esikwenzayo siyabe sikukhangela ukuthi kwelinye ilanga kuzafika, njengoba ngikubona kusenzakala kwabanye kwelinye ilanga kuzafika kimi. Yikho lokhu lami kwangihlela, but I'm still traumatized, I'm still trying to heal kulokhu engahlangana lakho. Kodwa bese ngiphinda ngisithi I'm now a victim who's being victimized. Kodwa hayi ngithi hayi kuvele kunjalo empini, kodwa ngizanqoba kuphela.
UNkosazana Tendai Masotsha ngosemisweli bandla leMDC Alliance ukuba ngumgcinisihlalo walo wabesifazana kobulawayo. Ku-Life Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Ke singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMikhobe. Selisondela kwaba yizigidi eziyisithupha abantu asebefunyenywe bele COVID-19 kwele Melika. Lokhu leli gciwane laqhamuka liqalele kwele China ekuqaleni kwalonyaka. Abasekela amapholisa edolobheni leKenosha esigabeni seWisconsin khonapha eMelika babuthane izolo maduzane lalabo abatshekisela besola ucuku lwamapholisa ekudutshulweni lokubulawa konsundu uJacob Blake ngemva kokuvalwa kwele South Africa emizameni yokuvimba ukumemetheka kokumemetheka kwe-COVID-19, lelo lizwe seliqalile ukuyekethisa iziqondiso ze-lockdown ngokuvumela ukuvulwa kwamahotela. Lelo lizwe lithi njengoba imingcele yamazwe amaningi ivaliwe, bathatha inyathelo lokuvula amahotela ukuze kuthuthukisa umsebenzi wokwethekelela kwelizwe izalane zalelo lizwe. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe. Lilami uMike Hobe.
Abaphila lesimo se-albinism bathi impilo yabo isisengozini ngoba bebhekane lodubo lokukhonjwa ngeminwe, ikakhulu ngabantwana bemalokitshini eHarare abatshelelwa eceleni ngabazali babo besithi bona yibo abaletha umkhuhlane we-COVID-19. Kubika intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Abenhlanganiso emela abale-albinism, Alive Albinism Initiative, bathi bakhathazekile ngomkhuba omubi osuvela kuZulu wokubakhangelela ngelihlo lenzondo ngalesi sikhathi sokuqhamuka kwe-coronavirus besethiswa umlando wokuthwala lesi sifo. Unkosazana Kwenlisa Mushonga wale inhlanganiso uthi ngesikhathi bevele bethwele labo nzima ngokungenelisi ukusebenza bevalelwe ezindlini nge-lockdown ekhona elizweni, bengenelisi ukuzisebenzela ukuze bathole imali yokuzinakekela, sebengezelelwe indubo zabo ngabantu ababakhomba ngeminwe lapho abahamba khona besithi babangela i-COVID-19.
Brought in Africa, it's happening in Kenya, Zambia, and even in Zimbabwe, it happened to me where people are now saying.
Sibona ukuthi sokule mithi enja e-Afrika, ikakhulu kumazwe e-Kenya, Zambia, ngitsho lakhona apha e-Zimbabwe, lapho abantu asebesithi abantu abale-albinism yibo abathwala leli gciwana le-coronavirus kumbe ukuthi bayi-COVID-19 ngokwayo.
Uqhubeke ethi kumele abantu batholiswe ulwazi olujulileyo ngezifo ezitshiyeneyo njalo babe lozwelo kwabanye abantu abangabe bekusimo esitshiyenele sabo. Sikhuluma kanje uthi abantu abaphila le-albinism bathole nzima njengabo bonke abantu elizweni asebephila ebunzimeni beziqondiso ze-lockdown ngoba iningi labo liphila ngokuziphandela okungasavunyezwa okwamanje okubachiya bengetholike le mali lenzuzo ezwayo yokuzithengela abakudingayo empilweni okunjengamafutha okuvikela ijwabu labo elihlaselwa lilanga kalula, ama-sunscreen lotions. Khona nje ukuthi bazame ukungena edolobheni besiyathenga imithi enzikini yalelo dolobha, uthi ukho bebhekana lodubo njalo lokusebenzisa imithi yama-sanitizer engahambelani lejwabu labanye babo. Umnumzana Abraham Mateta oligqwethelele lwamalungelo abakhubazekileyo uthi lokhu kuphazamisa hatshi abale-albinism bodwa kodwa labantu abangaboniyo abaphila ngokuthengisa lokucela emigoqweni.
Abantu abangaboniyo behamba kwesinye isikhathi bayabedinga ukuthi bancediswe ukuchapha imigwaqo njengoba imigwaqo yethu ayichapheki nxa ungela muntu ongawuncedisa. Ukuze bancedakale kutsho ukuthi kuyakumele babambane izandlela labo ababancedisayo.
Uthi noma nje umthetho welizwe we-constitution usithi abakhubazekileyo bengabobandlululwa, i-lockdown yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 isuke yaba yinkinga enkulu ngoba sebebulawa yindlala behlezi emakhaya kungela ophathisayo.
I-lockdown leyi ibuye kubi ngoba abantu abakhubazekileyo abachatshangayo, akula muntu abacabangileyo kuma-statutory instrument lawo.
Abalesimo se-albinism bebevele bengabantu abahleli behlukuluzwa bebulawa, ngezinye zezikhathi belinyazwa loba ukubulalelwa izitho zabo zomzimba. Kwaba lenkolo yokuthi ziyelapha igciwane lengculaza ele-HIV khona kungaseqiniso. Imizamo yokuthola icele likahulumende kulolu daba isaphumelelanga ngoba ugatsha oluqhuba lomsebenzi lungasemukulanga incingo zalo. Kodwa uhulumende ubikwa eseke wanikeza imali efika ku-$300 kwabakhubazekileyo ngesikhathi se-COVID-19 ukuze bephathiseke. EleZimbabwe liphakathi kwe-lockdown eyalisa abantu ukuhamba-hamba mahlayana, uhulumende ethi kabahlale ezindlini abantu ukuba bevikeleke kusifo se-COVID-19 esilokhe sihlasela ilizwe ngamandla okubonakala ngokuqansa kwenani labantu abatholakala belalo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe. Direct from Washington, the voice
Lanxa izanosi zomkhathi zisithi lonyaka kulakho ukuba lezulu elaneleyo eZimbabwe, abalimi abanengi eMandebeleni sebeveze ukukhathazeka ngokudula kwenhlanyelo lemfundiso khona okuthengiswa ngedola leMelika. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ingcitshi ezibona ngezomumo womkhathi zithi lonyaka izulu liyathembisa ukuba lingana kuhle, kodwa abalimi sebedaniswa intengo yenhlanyelo ebiza intengo ephezulu. Amavinkili athengisa okokulimisa abiza amachumi amathathu lanhlanu amadola eMelika, i-$35 umgodla wamakilogram alichumi i-10 kg, kuthi ngedola leZimbabwe ibiza inkulungwane ezintathu i-10 kg yomumbu. Umvundiso lamazambane akukatholakali okugoqela lenhlanyelo yamabele amancane. Umlimi umnumzana Maluba Mhlaba uthi okwalonyaka kuphambili ukuqansa kwentengo yenhlanyelo.
Lesimanga esikhulu kakhulu ngendaba leyo ukuthi inhlanyelo ikhwelile iye ku-$35. Ngambe nxa inhlanyelo izathengiswa nge-$35 per 10 kg, ngubani ozayithenga?
Omunye njalo umlimi wenkayi umnumzana Muhle Masuku uvumelane lomaluba ethi kunje abala la mali yokuthi balime lonyaka ngoba bengenelisanga ukuthengisa isivuno sanyakenye.
Abalimi bazathola zima kulo umnyaka ngoba sokuleminyaka emibili bengenelisanga ukuba lenzuzo emasimini, kusitsho ukuthi gabalayo imali esesikhwameni. Enye into ezima kakhulu ngeyokuthi bafelwe zinkomo iminyaka emibili edlulileyo, abalakho abangakuthengisa.
Umcebisi kwezemikhankaso enhlanganisweni yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi ukudula kwenhlanyelo kuza kwenza kube nzima ukulima.
Ukudula kwenhlanyelo kusho khona ukuthi abantu lonyaka soze balime ngendlela efaneleyo. Lanxa izulu lingana bazalima indawo ezincane, abaningi vele bangenelisi ukuthi balime. Kusho khona ukuthi silinde indlala enkulu kumnyaka ozayo uma ngoyiza laleziko. Kuyadingeka ukuthi uhulumende aphangise ayingenele le ndaba kufinyelele inhlanyelo echiphileyo ebantwini.
Qondisi wabalimisi eMathebeleland North ngaphansi kogatsha lwezokulima umnumzana Dumisani Nyoni uthi abalimi uhulumende uzaqhubeka ngohlelo lwakhe lokubatholisa inhlanyelo lomvundiso olwentwasa kulabo asebetshaye amagodi kagatshopo, kusiya ngokuthi umlimi ulamagodi ayisibanga esinganani.
Asimeni ngokuyathenga inhlanyelo eqotho ukuze sizuze isivuno esiqotho. Uhulumende laye uzancedisa ngenhlanyelo, kodwa inhlanyelo yalonyaka lomvundiso wakhona kuqonda kubalimi abalandele izifundo zokulima esikuthi ngokwentwasa ifumvutsa kumbe lokho esikuthi ngugatshompo.
Kuminyaka emibili emithathu edluleyo ilizwe belibhekane lendlala ngoba izulu belingani kuhle, okuchiye iningi lisebunzimeni kuthi izifuyo lazo zicuba zingela madlelo lamanzi. Kunje abalimi abaningi sebeqalile ukulungiselela ukulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021, yikho sebehle bakhalaza kuseselesikhathi uhulumende lakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi bonke baphathise. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6412 abantu asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe, kuthi asebefile sebengu-196. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.